manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gunyana 3/2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare votoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuva meya veguta. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vayamasina Munangagwa vari kupindawo musangano uyu pamwe nevamwe vatungamiri vemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuve meya veguta reHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura ekanzuro yeHarare 46 atora mhiko pamberi pevakafanira kubata chigaro chamabharani weguta iri vahosiya Chisango. Mushure mekutora mhiko, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muprovhinsi yeHarare amai Catherine Kampila vazivisa kuti vaHebert Gomba ndivo vasarudzwa nemamwe makanzura kuti vave meya mutsva weHarare uye vaEnoch Mpamaonde vakasarudzwa kuve mutevedzeri wavaGomba. VaGomba navaMpamaonde inhengo dzeMDC Alliance vose vari vaviri. Nhengo yeZanu PF yakasarudzwawo sakanzura wekumbare vaMartin Matinyanya vazvidoma kuti vakwikudze pachigaro chameya pamwe nechemutevedzeri wameya asi vashaya avatsigira sezvo vachiva mumwe chete vari kumirira ZANU PF mukanzuru. VaGomba avo vanovekanzura weGlenora vaudza Studio 7 kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti veruzhinji vawana mvura yakachena uye kuti migwagwa yagadzirwa.
Muchaona kuti tine migwagwa imwe yatatatanga kunge tichigadzirisa. Migwagwa yakawanda chaizvo ana Lorraine Drive, ana Harare Drive, etc. Even muno muCBD. Saka nyaya iripo ndeyekungoenda mberi tichigadzirisa migwagwa iri muguta reHarare isina kumira zvakanaka. Saka tichaita ndezvekuti ndichaengage Zinara kuti itipe mari nekuti nguva yasara mvura yakuda kunaya. Inguva diki diki yasara. Saka tiri kuti tipuhwe mari nesuwo tichatsvaga mari muma internal revenue sources edu kuti tinge tichiita basa remugwagwa, complete resealing and complete reconstruction of certain roads. Panyaya yemastreet light tiri kuda kuti tendere mberi tichiita nyaya yesolar, yemasolar light project yatakatanga. Tiri kuti isusu ngatiengage makambani akawanda kuti tirambe tichiita izvozvo.
Mumwe wamakanzura aya vaJacob Mafume vanove nhengo yeMDC Alliance vanoti chavanofarira kuita semakanzura kugadzira hwaro hwakanaka huchatevedzerwa nekanzuro yavo vachiti vave kuunza hutungamiriri hutsva mukanzuro yeHarare.
Saka tinotarisira kuti tichange tichitarisa kuti chii chachichimisa chunhu ende uye tochigadzirisa sei vanhu vofara, vanhu vofamba zvakanaka.
Kunyange vasina mumwe anobva kubato ravo rezanu PF mukanzuro yeHarare vaMatinyanya vati vachashanda zvakasimba pamwe vachibatsirana nemakanzura eMDC Alliance kuti vasimudzire upenyu hweveruzhinji muguta reHarare.
Zvatichange tichitaura muno mukanzuro ndozvandinoenda bva nazvo makonsenzi evanhu kumusha vatotungamirira zvavanenge vachida kuti vaitire muward. Ndinofanira kuti vachitozvitaura muno nekuti ndomacho matokwanisa kuti tive HD hongu we 131 but kana tichinge tatanga business redu yecouncil tienda kuita chinhu chimwe chete. Munhu anenge asina kumirira kuti akangomirira wadhi yake chete. Tienda kuita sa CTS zvaiti And ezvino tirikutarisira kuti ndichitenda vanhu vakatisarudza mawards vedu nekuti sarudza kwavakaita kechipiri because takavenge tiri muno takuchienda kunopedzesa basa ratakanga tapiwa ratanga tasiyira munzira ratanga tichiita mumusha so ndoda kuvatenda zvakanyanya
mumwe mugari wemuHarare amai Shupika ikaipa vanogara kuGlenora vanoti vari kutarisira kuti vagomba nekanzuro yavo vachashanda zvakasimba kurwisa nyaya yehuori mukanzuru pamwe nekuona kuti vagari vawana zvose zvavanobhadharira mitero
inini ndiri kutarisira migwagwa yakanaka ndiri kutarisira kubviswa kwemastreet kids mumastreet ndiri kutarisira mishonga muzvipatara ndozvimwe zvandiri kutarisira kuna kansela vedu vaita kuna meya vedu vagadi sezvo vativimbisa kuti vachativakira maspageti rodi ndozvimwe zvatiri kutarisira izvozvo
zvichakadai vagomba vakurudzira hurumende kuti ipe makanzuro mari inoita zvikamu zvishanu kubva muzana 5% inobva pabhajeti renyika sezvakatarwa pamutemo zvinonzi kubva muna 2013 pakanyorwa bumbiro idzva remitemo yenyika hurumende haisati yambopa makanzuro mari yainosungirwa kuapa kuti ashandise munyaya dzebudiriro
Hurumende inosungirwa nebumbiro remutemo wenyika kuti inge ichipa maloko authorities 5% yebhajeti renyika saka hurumende ikaanaunza bhajeti re 10 billion inosungirwa kupa maloko authorities 5% ye 10 billion saka iyo ndo mari isikuuya kubva kuhurumende kubva 2013 patakauya nebumbiro idzva remutemo zve tiri kuti isusu hurumende ngaisashandise zimura kusvinganidza maloko authorities pahuro nekudimanda mateksi akawanda mushure mekunge makansels zvakare abva munguva yekukanzurwa mabills yakaitwa 2013 saka izvozvo zvese tichakurukura nehurumende kuti hurumende itinzwire tsitsi inyevenutse zvimwe zvezvinhu zvacho zviripo kuitira kuti tikwanise kunga tichibatsira varidzi veguta reHarare
Vagomba vati hurumende inofanira kuve neukama nemakanzuro eHarare kuitira kuti vakwanise kushanda zvinogutsa vagari vachiti vari muhurumende pamwe nemumakanzuro vanhu vakasarudzirwa kushandira vanhu zvisinei nekuti vanobva kumapato api kugadzwa kwaitwa makanzuro eHarare nhasi kunoreva kuti makanzuro aya anosungirwa kutevedzera zvibvumirano zvakaitwa nemakanzuro aivepo nemamwe makanzuro kana makambani vanhu vanga vauya kuzoona makanzuro achigadzwa vapembera pavaona vagomba navamupa maonde vasarudzwa kuti vatungamire kanzuro yeHarare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit kana kuti FOCAC uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupindawo mumusangano uyu vanotarisirwawo kuzotaurawo pamusangano uyu uyo uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda. Vachitaura nenhepfenyuro yeChina Global Television Network pamberi pemusangano uyu vamunangagwa vati Zimbabwe yashanduka kuve nyika itsva vakati kana paine nyika dziri kutadza kuona izvi dzakapofomara.
We are saying everybody in our view should be friendly.
Tiri kuti isusu mumaonero edu munhu wese anofanira kuve shamwari yedu kune vanosarudza kuve shamwari dzedu kune vasingadewo hatina dambudziko navo tinoti zvakare ino inguva yeshanduko yekupinda munyika itsva kune avo vanenge vasingazvioni tinoti vakapofomara takacherechedza kuti kune shanduko uye tinofanira kunge tichifambidzana nayo shanduko iyoyo kupinda munyika itsva tichitarisa zviri kubuda uye tichitarisawo Africa nekwairi kuenda nematanho airi kutora vamunangagwa varumbidzawo ushamwari hwechina nenyika dzemuAfrica Zimbabwe yagara ichibatsirwa neChina nezvikwereto zvemari uye Africa inonzi yavimbiswa mari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora neChina nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha vanoti kukwereta mari kubva kuChina hakuna kuipa asi Zimbabwe inofanira kutarisisa zvibvumirano zvainonyorerana nenyika iyi kuitira kuti isazorasikirwa pakakura yatadza kubhadhara mari idzi Tanonoka wandewe Studio 7 abata Professor Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotarisira isu kuti maprojects omuZimbabwe atinowa kuda vesu vanhu vose vose achawana mari iyoyo akaita se ne batoka power plant yainzi iyo kunoda kodiwa mari koko maChina vachatipawo mari ne vana hwange power station inoda kuti ivandurudzwe vanhu tiwane magetsi munyika. Harare International Airport ndiye mwezve yakataurwa. Saka tinotarisira kuti kuChina tichawana mari dzokuita maprojects iwayo.
Munoona sokuti mari dzese dziri kupiwa nyika dzomuAfrica, nyika dzese dzingakwanisa kubhadhara mari here?
Pane dzimwe dzichatinetseke zvinotongo zvosanganisira Zimbabwe, nokuti senyika yeZimbabwe yagara iri kunetseka kudzosera zvikwereti izvi. Asi samozivira ndinoitaini panyaya dzezvikwereti nezveupfumi, ndezvokuti pamunenge muchinyorerana mapepa acho pane painewo zvokuti munozoidzosa sei mari iyi, kana mukakona kuidzosa munozotipa chinyi. Saka ndoona sekuti dzimwe nyika dzichatadza, nokuti China haisi kungopa mari iyi pasina interest, pasina kuomesavo zvokuti inozodzoswa sei. Saka ipapo pangangoti vhundusei, asi munyaya dzoupfumi kana uchida kubudirira, kana wada nyika yako ibudirire, unotongoshinga ongorovera moyo padombo wokwereta. Asi tinoona ipapo pachaita matambudziko okuti China ichazoti imimi zvamakanyora zviya kuti kana mukakona kubhadhara pakati munozotipa zvakachitipa izvozvo, zvinogona kuitika. Saka ngatipachenjerere ipapo.
Dene muri chipangamazano wehurumende yeZimbabwe, maiva taurira chii maererano nokushanda kwainoita neChina munyaya dzemari idzi?
Ndaiva taurira ini kuti gwara ramatora reChina iri harina kuipa, asi tarisisai pamashandisirwo achazoitwa mari idzi kuti isu tichazowanavo here mari ipapo, vindu dzetichaona pamaprojects iwayo pamari iyoyo inozoita here kuti tikwanise kudzosera mari. Saka ngavaise ziso ravo hombe pakukwanisa kuzodzosera ipapo, nokuti ngasekerera zvedu ike zvino kuti tawana chakati chakati, asi tinozopedzisira kusekerera ikoya misodzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano rinoongorora mashandiro edare reparamende reVeritas rinoti danho rakatorwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa rekudoma komisheni ichaongorora nezvekupfurwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu gore rino nemasoja riri kunze kwemutemo. Sangano iri rinoti vaMnangagwa vakadoma komisheni ine vanhu vanomwe pasina kutanga vabvumirana nedare remakurukota sezviri mubumbiro remitemo. Nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa vanoti vanowirirana nemaonero eVeritas vachiti chimwe chakakanganiswa navaMnangagwa ndechekudoma vanhu vanozivikanwa kuti vane mativi munyaya iyi vakaita samuzvinafundo Lovemore Maduku, avo vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato ravo reNCA pamwe naamai Charity Manyoruke vanozivikanwa kuti vanotsigira zvakasimba bato reZANU-PF.
Ndaverenga zvakanyorwa neVeritas, ndinowirirana nazvo. Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti panogadzirwa komisheni iyoyi inofanira kuitwa neinonzi proclamation inotsikiswa pabhuku guru rehurumende rinoenda kuvanhu. Hazvari zvaitwa izvozvo, ndochekutanga. Saka hapana komisheni. Number two, pane nyaya yekuti vangatai vakaita komisheni vachinge vaongorora nyaya iyi necabinet, zvinorayo zvine makurukota maminista avanenge vaapointa. Pari zvino Zimbabwe haina cabinet, haina makurukota iwayo, nekuti haasati aapoindwa. Vaivepo basa ravo rakapera musi wesvondo wakagadzwa vaMnangagwa kuti vava ivo president. Ndo zvinotaura bumbiro remutemo, zvinoreva kuti vese vari kufamba vachiti maminista ikozvinavo, havasi maminista pamutemo.
Saka tichitarisa iyo commission kana tichitarisa bumbiro remutemo aripo here masimba iyo vamunangagwa ekudoma ma commission akaita saiwa.
Bumbiro remutemo rinopa president masimba akawanda kwazvo. Asi simbari kudoma vanhu ve commission of inquiry akaita saiyo sekutaurwa kwaitwa neve veritas. Isimba rinoda kuti rishandiswe president vachinge vaine kubatsirana ne cabinet yavo zvinova izvo zvisari zvaitika nekuti cabinet yacho haipo.
Asi kana vakanga vazove ne cabinet kana kuti nedare remakurukota vanokwanisa here kungogadziridza izvo zvavakaita zvekudoma izvi kana kuti inofanira kutopfudzwa commission iyoyo yosarudzwa patsva?
Vanogona havo kuzvigadzirisa. Tingati ma technicality, asi ma technicality ane hudhamu nekuti zvinhu zvinofanira kuitwa pamutemo. Zvine basa razvo razvakanzi zvinge zvichiitwa nebumbiro remutemo. Zvisinei, pane dzimwewo nyaya dzimwe dzamakamboongororawo kare, dzakamboongororwa kare, dzekuti kune vamwewo vari mukomisheni iyoyo vanenge vane vatingati vakamanikidzika pamabasa avo nekuti vamwe vanotori masapota hurumende iri kutonga ezanupf nevamwewo vanga vari mapresidential candidate vanenge vane nyaya irimomo dzokuti vari kunzi vainvestigate zvinhu zvavanga vari involved in sevanhu vanga vari musarudzo iyoyo. Saka zvimwewo zvinhu zvinonetsa kuti
vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University. Dr. Alex Magaisa vari parana ari kuKent kwakare kuBritain neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Upenyu hunonzi huri kuramba huchirasika munyika nekuda kwechirwere chetyphoid icho ninguva nenguva chinonyuka mumadhorobha akasiyana siyana. Pari zvino vanhu vanosvika vanomwe vanonzi vakashaya mugweru nechirwere ichi, uye muguta remasvingo kune vanhu vaviri vakabatwawo nacho. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirwere chetyphoid chinokonzerwa neutachiona unonzi Salmonella typhi. Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti chirwere chetyphoid chinopararira kuburikidza nemvura uye zvekudya zvinenge zvine tsvina yemunhu anenge aine chirwere ichi.
Typhoid chirwere chinokonzerwa nekumwa mvura kana kudya chikafu chinenge chakasanganiswa netsvina, atinoti mafeces muchirungu. Chinonyanya kuparadzirwa nekumwa mvura inenge neutachiwana wetyphoid.
Dr. Mastara vanoti kana chirwere ichi chabata munhu chinoonekwa nezvinhu zvakadai semudumbu, kutemwa nemusoro kana kupisa kwemuviri.
Masymptoms acho anogona kuita mudumbu, manyoka, musoro kana kukwira temperature yemuviri.
Vanoti zvinoshungurudza kuti chirwere ichi chiri kuramba chichitora upenyu hwevanhu vachipa mhosva kumakanzuru ayo vanoti haasikupa mvura yakachena kuvagari zvisinei nekuti vagari vanobhadharira mvura iyi.
Sezvada tinoshungurudzika kuona kuti magore negore tirikuramba tichiwana chirwere ichi mumaguta akasiyana muZimbabwe. Chirwere chatisingatarisiri kuti mukore uno wa 2018 tive tichiramba tichinetsekana netyphoid. Muonero wedu ndeyekuti maCity Council haasi kuita zvakakwana kugadzirisa nyaya yemvura, because chiri kunyanya kuitika pande chekuti pese papinezoitwa mainvestigations panoonekwa kuti vanhu vanenge vachimwa mvura ine utachiwana uhu. Zvinotishamisa ndiyo zvekuti maCity Council awa akuwana mari yemaratepayers but ivo havasi kukwanisa kudeliver service yekupa mvura yakachena. Zvichiitira izvo kuti malives arasike unnecessarily. I think pada kuti pachinzwe mushandirwo kuitwa nawo maCity Council pave neaccountability.
Dr. Mastara vanotiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika chinoda kukurumidzirwa, sezvo kana munhu anobatwa nechirwere ichi akanonokerwa upenyu hunorasika. Mukuru weGweru Residents and Ratepayers Association Vaselipiwe Cornelia vaudzawo Studio 7 kuti kunyange zvakakosha kuti vagare vawane mvura yakachena, vakurudzirwawo kuti veruzhinji vaite utsanana kudzivirira chirwere ichi. VaCornelia vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratotanga zvirongwa muGweru zvekudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nezvavangaita kudzivirira chirwere ichi, zvinosanganisira kugeza maoko nezvinodyiwa zvisina kubikwa.
Chirwere chetyphoid chirwere chekuti mukanyatsochitarisisa chinogona kunge chichikonzerwa nemvura, sematauriro anenge achiitwa nevanhu kuti chinogona kukonzerwa nemvura yakasviba. Asi mukazvitarisisa chine kuita nemagariro atinenge tichiita isu sevagari. Pane zvatinotarisirwawo kuita kuti tisange tichigara munzvimbo kana munharaunda inenge iine utsvina. But chatakaita after tarealiza kuti pave netyphoid muGweru, isu sevagari kana tsema residents associations takaenda tikaapproacha town clerk tikavati, aiwa, kunzvimbo dzisati dzave nechirwere ichi madii kutidzidzisa kuti tiwane mapreventive measures ekuti tisadini tisaramba tichitapurirana chirwere ichi. Saka training yacho yakaitwa, maresidency associations yese muno akauya akakwanisa kuuya achitrainwa. Saka basa raidu rave rekuti tichiendawo kunharaunda dzatinogara tichidzidzisawo vanhu kuti izvi nezvizvi hazviitwe kana tichida kuti chirwere ichi chisadini chisatibata.
Mumagwara vakabudisa vebazi rezveutano vanoti mvura ine tsvina ndiyo iri kunyanya kukonzera chirwere ichi munyika. Vakatiwo zvimwe zviri kukonzera kupararira kwechirwere ichi miriwo inodyiwa isina kubikwa pamwe nemukaka nezvinogadzirwa nemukaka. Bazi rezveutano rakatiwo vagari vazhinji vanotapurira chirwere ichi vasati vamboratidza kuti vanorwara netyphoid. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo utsanana munyika kugeza maoko kana munhu abva kuchimbuzi, kuti vanhu vasabatana maoko pakaunganwa pamwe nekunwa mvura yakafashaidzwa. Bazi iri rinotiwo zvimwe zvingaitwa kushandisa zvimbuzi nguva dzese, kubika zvekudya zvichibva zvakakwana pamwe nekusatenga zvinhu zvinotengeserwa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti hurumende pamwe chete nekanzuro yeguta ravo vambomira kuvhura zvikoro mangwana kusvikira guta rave nemvura iyo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa. Vagari vanoti vave kutyira kuti dambudziko remvura iri rinogona kukonzera kuti chirwere chetyphoid chipararire muzvikoro. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakabudisa mashoko ekuti vanhu vaviri vakabata nechirwere ichi vari kurapa pamasvingo General Hospital. Mashoko aya atyisa vabereki vakawanda avo vanoti vana vakaenda kuzvikoro kusina mvura vanogona kubatwawo nechirwere ichi chikapararira. VaHebert Chikozi vanoti vanoona zvisina kurongeka kuti vana vaende kuchikoro kusina mvura.
Tiri kufara nesituation iripo nekuti mangwana zvikoro zviri kuvhurwa, ende nenyaya yekuti typhoid yatova muno masvingo vana vedu vasisefi. Saka kana zvatodai isu mangwana vana vedu vachaenda kuchikoro ende kanzuro nehurumende dzinofanira kugara pasi zvavari kuita zvekuti hwanda vachitinyepera kuti mvura zvirunda inenge yauya hazvizobatsira kana chinhu chimwe chete. So isusu sevagari vomasvingo tiringopa kanzuro mazuva maviri chete, kana vakasadaro zvikoro hazvifani kushanda.
Mvura mudhorobha remasvingo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa, apo vekanzuro vanoti michina inokweva mvura kubva mudhamu remutiriki yakafa uye yanogadziriswa kuHarare. Izvi zviri kutsamisa vagari avo vari kuti kanzuro haisi kuita chimbi chimbi kugadzira dambudziko iri. Izvo zvakazoita kuti iendeswe kudare repamusoro redzimhosva rehigh court nesangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumura muzare Esther Chimanikire vanoti nyaya yavo iri kupinda mudare mangwana, uye vanokurudzira hurumende kuti imbomira kuvhura zvikoro nekuti zvirwere zvingapararira.
Tina kufanira kuti tibvumidze vana kuti zvikoro zvienderere mberi nekuvhurwa iko kusina mvura. Chinonetsa ndechekuti vana vadiki hapasi pese paachafunga kuti kana ndabva kutoende tinofanira kugeza maoko, uye mvura yacho inenge itogeza maoko inenge isitoripo. Saka tinoda kukurudzira hurumende nekanzuro vataurirane vana kana zvaigona vazovhura zvikoro kana mvura yadzokera parinomo yava kubuda pamatera. Tinotyira kuti vana vedu mukurwara kwavo even vamwe vachidzokera kudzimba ndokutospreada kwainotozoita typhoid ikoko.
Mukuru weboka rezveutano mukanzuro yemasvingo vabva pano munganasa vati vataita musangano nemapazi edzidzo neutano kuti vaone matanho ekutora panyaya yezvikoro. Asi mukuru webazi redzidzo mumasvingo vazejastiga vanoti hazvigone kuti vamise kuvhurwa kwezvikoro nekuti kotoro yava kuvhura iyi ine mazamanishoni akakosha.
Asi shuviro yedu ndiyokuti kana mvura ikaramba isiko panovhurwa chikoro, dai vakwanisa kutendesera mabhauza pachikoro kuitira marikwayamenzi emvura ipo kuti aitwe nete. Ndoo shuviro yedu iyoyo sebadzi refundo, nokuti kuti titi zvikoro zvivharwe pamusaka pemvura izvi takatarisana namazamanishoni ari kuuya zvino zvino. Zvinoita kuti tisabudirira muzvirongwa zvazviripo, nokuti these coming few weeks are critical weeks for the final preparations for the examination.
Asi mutungamiri weprogressive chairs union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavira zvovo vanoti vachitiga vanofanira kuita musangano nekanzuro vaone kuti chii chakakosha upenyu hwevana kana mazamanishoni, vachiti vamwe vana varigozotadza kunyora mazamanishoni aya vorwara. Mumwe mugari wekwamucheke vaEdward Jacob Manzanga vanoti vana hafaniri kuenda kuchikoro kana kusina kuwanikwa dzimwe nzira dzekuti mvura iveiko kunyanya muzvimbuzi.
Iyaya inototi hutevesa musoro zvachose zvikoro zvobhurwa iko kusina kana mvura, vana vanopinda sei matoilet, matoilet anoshandiswa sei? Iyo ndio inonzi gross negligence inoitwa necouncil. Saka vaimira kusvika zvinhu zvisvike pakadai vaisisora kare vachiti makanzura emdc ndo anokanya zvinhu, asi kunobva simba totokunyatsokuziva ndozvataonatokuona kuroga gavhumendi. Saka iko zvino hazvitomboiti nezvikoro zvatomboroka kuvhurwa nokuti vana vedu vangapira nezvikoro.
Mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Ahmed Hashamu vakaudza vatori venhau kuti vanhu vaviri vakabatwa nechirwere chetyphoid icho chakauraya vanhu gumi mudhorobha reGweru. Chirwere ichi chiri kunetsawo mudhorobha reKadoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 pm nhasi, apo tiri kutarisana nezvekugadzwa kwemakanzura emaguta kusanganisira yeHarare, iya Doma Vaibet Gomba Sameya Mutsva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoriswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuva meya weguta. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit unovhurwa zviri pamutemo muChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndoti murare zvakanaka vateereri.
kuisika tisendaba.